Mangwana na kana kavatereri tinosangana zvakare mangwana na nasi uri musi wemu musuri musi wechipiri gunyana 25 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kutanga nhasi kupinda misangano yakakosha zvikuru kuUnited Nations General Assembly kuNew York muAmerica.
Musangano uyu musangano uri kusumudza zvikuru kuti tifambise mabasa ekudzirira kuroorwa nekurodzwa kwevana vasati vasvika pazera. Saka musangano iwoyu watichange tichiita nechitatu ndewe kutseketudza kuti patasvika ndepapi pakugadzirisa dambudziko iri.
Vaimbove gurukota rinoona nezvematunhu nemadhorobha muhurumende yavaRobert Mugabe vaSevia Kasukuwere ava vakasungwa nezuro mushure mekunge vazvipira kumapurisa votarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi. FC Platinum Nengezi Platinum Stars adzichakodzeri kumirira nyika muna 2019 CAF Confederation Cup zvichitevera kubuda kwadzakaita muchibuku Super Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutanga nhasi kupinda misangano yakakosha zvikuru kuUnited Nations General Assembly uye mimwe iri kuitwa kumucheto kwemusangano mukuru uyu. Blessing Zulu weStudio 7 uyo ari kuNew York anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vari kutarisirwa kutaura kekutanga kumusangano weUnited Nations General Assembly mangwana. Kubva muna 1980 vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndipo chete vaienda kumisangano yakadai kunomirira Zimbabwe. Mutungamiri wenyika arutarisirwawo kuita misangano nemunyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres, mutungamiri wehurumende yeBelgium vaCharles Michel uye gurukota reBritain rinoona nezveAfrica amai Harrieta Baldwin. VaMnangagwa vakaudzawo zvizvarwa zveZimbabwe nemusi wesvondo nezvemusangano naamai Harriet vachiti musangano uyu munongedzo wekuti ukama neBritain wave pari nani. Mangwana, vaMnangagwa varikutarisirwawo kupinda musangano wakakosha zvikuru wekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cherurindi kana kuti TB uye mwe musangano wakanangana nekudzivirira kurodzwa kwevana vasati vabva zera. Mutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu varikutarisirwawo kupinda musangano uyu pamwe nechizvarwa cheZimbabwe chiri munyarikani weAfrican Union kana kuti Goodwill Ambassador amai Nyaradzai Gumbonzvanda. Tabata amai Gumbonzvanda tikavabvunza nezveukosha kwemusangano uyu.
Musangano uyu uri kusumudzwa nenyika dzakafanana naZambia vachibatana pamwe chete naCanada nemaorganization eUnited Nations vanosanganisira vana UNICEF, UNFPA neUN Women. Musangano uri kusumudza zvikuru kuti tifambise mabasa ekudzirira kuroorwa nekurodzwa kwevana vasati vasvika pazera. Tinoziva kuti mubatanidzwa wenyika dzepasi rino rese vakatsika mutemo wekuti izvi hazvichabvumidzwi. Tinoziva kuti pari zvino tine almost 12 million yevana vari kuroorwa vasati vasvika zera pagore. Inhamba yakakura zvikuru, almost population ingada kungoti svikei yeZimbabwe. Ndozva tave kuma 14 million edu, asi kungoimagina musoro medu kungochifunga kuti vana vakadai vari kupinda muwanano. Saka musangano iwoyu watichange tichiita nechitatu ndewe kutseketudza kuti patasvika ndepapi pakugadzirisa dambudziko iri.
Ko Zimbabwe iri papiwo pakurwisa dambudziko iri? Amai Gumbonzvanda vanotsanangura.
Tingatenda kuti pane mitemo yakasiyana-siyana nezvibvumirano zvakaitwa zvakanaka-naka zvisungo hatinazvo, asi pakuzogadzirisa kuti zvisungo izvezvi zvigadzirise upenyu hunorarama mwana nemunhukadzi ari kumba kwake ari munharaunda make ari paanogara ndipo pane shuviro yangu ndipo pane shungu yangu uye takatarisa zvikuru kuti nyika dzedu dzakafanana nezimbabwe nyika dzemuafrica hatisi varombo varombo vanhu asi nyika dzedu dzine tuntwadzo tine migodhi tine mipfumi wakasiyana siyana maminerals zviwanikwa zvemuvhu zvakasiyana tinokwanisa kurima tikazvifidha asi tinoona kuti zviwanikwa zvenyika yedu nezvatinazvo muafrica nemuzimbabwe medu hazvisi kuzoshanda zvakanaka kubatsiridza kuti upenyu hunge hwakarongeka hunge hune ramangwana rakanaka kuvana nemhuri ndozvandinotarisira kuti vakuru venyika vari pano vembatanidzwa wenyika dzese dzepasi rino rese vaedze kuramba vachisimbisa yatinoti delivery neimplementation kwete kuramba vachingozvipembedza vachingozvipembedza pazvishoma zvavanenge vachigona kuita asi toda kuti pave neurongwa hunosimbisa kugadzirisa upenyu hweruzhinji ruri kurarama neurombo hunosiririsa
pasi rose vana vanosvika mamiriyoni gumi nevaviri vanoroodzwa vasati vasvika zera ndakamirira studio 7 kuunited nations munew york ndini blessing zulu
vaimbove gurukota rinoona nezvematunhu nemadhorobha muhurumende yava robert mugabe vasevia kasukuwere ava vakasungwa nezuro mushure mekunge vazvipira kumapurisa vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi vakasukuwere ava varara muchitokisi kurodsville police station vanonzi vari kupomerwa mhosva ina dzekushandisa mahofisi avo dzisiri pamwero apo vaive gurukota rehurumende godwin mangudla anotipa nyaya inotevera
Gweta ravakasukuwere vaJonathan Samkange vaudza Studio 7 kuti vakasukuwere vanotarisirwa kumira mudare nguva ipi zvayo. Vati vakasukuwere vari kupomerwa mhosva dzekusashandisa mahofisi avo zvakanaka apo vaive gurukota rehurumende. Zvinonzi mhosva nhatu dzacho vakadzipara apo vaive gurukota rezvemadhorobha nematunhu uye dzinochekuita nekusungwa kwaamai Junior Shuvai Gumbo Chuma avo vakatomiswa pamberi pematare vachipomerwa mhosva yekutengesa. Nzvimbo yekuvakira dzimba yavainge vawana kubva kubazi rezvemadhorobha nematunhu nechikiribidi amai Gumbo Chuma avo vanova mukoma womudzimai wavarobert Mugabe amai Grace Mugabe vakabhadhara mazana mashanu emadhora semari yechibatiso pamhosva nhatu dzavari kupomerwa uye nyaya yavo ichadzoka zvakare mudare mwedzi unouya mhosva yechina yavakasukuwere vanonzi vakaipara apo vaive gurukota raiona nezvevechidiki nekupa masimba munyaya dzeupfumi kuvatema vemuno vasamukange vaudza Studio 7 kuti vachaziva zvizhinji pamusoro penyaya dzavakasukuwere kana vachinge vapinda mudare vati urongwa ndehwekuti vakasukuwere vapinde mudare kunyange pakati peusiku chaipo Studio 7 yabata mutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba avo vati hapana zvavanoziva nezveusungwa hwavakasukuwere amai Charamba vatiwo kana Studio 7 ichida kuziva zvakawanda ngaiende kwayawana nyaya yekusungwa kwavakasukuwere kubva zvabviswa vamugabe pachigaro muna mbudzi gore rapera kune makurukota akati kuti asungwa achimiswa pamberi pematare edzimhosva makurukota aya anosanganisira vaIgnatius Chombo vasamuel undenge vajoseph made vajason machaya nevamwe ose makurukota aya vanhu vanofungidzirwa kuti vaitsigira chikwata chegeneration 40 icho chairwisana neteam lacoste iyo inonzi inotsigira vamunangagwa ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangudla
Vanhu vakawanda vanogara muHarare vanonzi vari kutora matanho ekuti vasabatira chirwere chekorera kana kuchitapurira vamwe. Chirwere ichi chauraya vanhu vakawanda vazhinji vavo vari vemumisha yeGlenview nebudiriro muHarare. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Pose pari kuungana vanhu pangave parufu kana paminamato vanhu havasi kubatana maoko apo vanokwazisana sezvinoitika mutsika nemagariro evanhu. Parufu rwakaitika mumusha weTinwald North nemusi wesvondo vanhu vakanga vasingatambanudze maoko avo vachikwazisana asi kuti vakumanisa zvibhakera zvavo senzira yekubatana maoko parufu urwo. Izvi ndizvo zvaiitwa zvakare kunyaradzo Funeral Parlor apo hama neshamwari dzaiuya kuzotora mitumbi yehama dzavo. Mumwe mugari weTinwald North amai Auxilia Mudonga vanoti vanhu vari kushandisa nzira dzeutsanana parufu pavanenge vakaunga.
Kwetu kutinoro kune mariru akabva kuitika takaona kuti vanhu vanga vanoruzivo aita vanhu vakasvika vasingabatane maoko vogeza maoko vakubuda vogeza maoko vaibika vaitoona kuti chikafu vasuka mirivo nejiki vachiona kuti hapana nhunzi iri kudi kuvhara zvataicheka zvese mune makavhara nokusuka midziyo yacho nemishonga zviri klini nokuona kuti vamachekera mavheji enyuwo tsvinei mai muchitaira nenguva saka hapana munhu nhama yasvika pakupera hatinawo takaonza agwara takatoona kuti vanhu vanga vanoruzivo vanga vanoruzivo rwakakwana bhoza hapana takaona hapana akamborara kuti kurwara.
Amai Mudonga vanoti vanhu vari kuyeuchidzana nezvekorera zvokuti chimbuzi chepamba pavaive vari pane rufu chaigezwa nguva dzose nemishonga nekudzivirira kupararira kwehutachiona hunokonzera korera.
Vachikoyekedzana kuti chinjere kune korera sikana uyajindo unongodiwa pao pamunhu pako self hygiene fangodi iitwe kuitira kudzivirirochi korera. Aiwa vanhu chatakona kuti vanhu vanozova vanhu vasingarari pamariro wozova kuti avaya vakabata maoko achidi achienda ramaoko achidi achienda vakaona kuti vanhu mukazara mukaungana panoitika zvinhu zvakadi zvakasiyana-siyana nenyaya yekuchimbuziwo kuvaiwo vanhu mushoka yanga iri muchimbuzi zvisati zvichigeza after 20 minutes kugeza chimbuzi.
Mumwe mudzimai amai Faith Chewe vanoti vanhu vave neruzivo rwekudzivirira kubatira chirwere chekorera zvakanyanyisa.
Korera iri kuuraya, korera yapedza hama neshamwari, asi vazhinji taakuziva kuti tinodzivirira sei korera kuutsanana, kuti tichibva kunogeza maoko, tichibva mutoilet togeza maoko, tichibata chikafu togeza maoko, chikafu chedu tinofanira kudya chichipisa, ende tinofanira kugeza mafruits edu, hatifanirwi kungoti kumhoresana, takufanira kumhoresana nezvibhakera kana kusati kumhoresana zvachose kuitira kuti tiregere kuspreada chirwere chinonzi korera.
Amai Chewe vanoti chirwere ichi chabata vanhu vakawanisa zvekuti vamwe varwere vari kurara pasi kuBeatrice Infectious Hospital icho chiri pasi pekanzuro yeHarare City Council.
Ndine hama yakaenda kuNazareta vakarwara bamunini namainini kawani bamunini vachibva varapirwa kuGlenview but vakangoti vachivakaadmitwa vaadmitwa I think for 4 hours ndobva vanzi chiendai kumba because panapa pazarisa vachisvika kumba vazvaita futi serious bvavadzoserwa futi kuhospital kuNazareta vari kurapwa but vanhu vari kurara pasi and zviri kunzi zvimwe zvinhu zvakaita semagloves neimwe mishonga hakuna saka hatizive manje kuti chakunyanyouraya vanhu kushayikwa kwemishonga yekuvarapisa here kana kuti.
Chewe, kanzuru yeHarare inoti vanhu makumi mana nevatatu vanga vafane chirwere chekorera muHarare chete pakuvira kwezuva nemusi wesvondo. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti korera chirwere chinodzivirika nyore nyore kuburikidza nekuita utsanana. Ndakamirira Studio 7 kuTinwald North muHarare ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights rinoti kushingaira nekurapa chirwere chekolera kuri kuitwa nehurumende pasingagadziriswi nyaya yemvura mumaguta zvakafanana nekurapa musoro asi pasingatsvagwi chapa kuti musoro wacho uteme. Mukuru wesangano iri Vaoke Machisa vanoti pombi dzinofambisa mvura netsvina dziri pasi pevhu dzakatsemuka uye dzinotambidzana mvura zviri kupa kuti utachiwana unokonzera chirwere chekolera urambe uchipinda mvura yekunwa. Mukuseya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vaMachisa kuti tinzwe zvizhinji.
Chekutanga chatingada kutaura ndechekuti tizivise mhuri yeZimbabwe kuti mumwe neumwe ane kodzero yekuwana mvura yakachena inoita kuti muviri wake usabatwe nechirwere. Ndochinhu chekutanga chatofanira kungodzidzisana ndechekuti mugari wemuZimbabwe ane kodzero yekuwana mvura yakachena inoita kuti asabatwe nechirwere kana kuti nezvirwere. Zvatiri kuona iko zvino ndezvekuti muguta redu ratiri muHarare mune mvura iri kuuya kumatepi evanhu yakasviba. Zvikonzero zvakawanda zviripo, number one ndezvekuti iyo kanzuro pachezvayo iri kutadza kunyatsochenesa mvura kuti mvura inuike isingarwadze vanhu. Number two, mapaipi akagadzirwa kuti afambe nemvura mamwe ayo atopedza makore akawanda asati agadzirwa kana kuti asati achinzwa. Zvinove zvinokonzera kuti mvura painenge ichifamba inobuda ine ngura nokuti iri kuenda ichisuka tsvina yose inenge iri mumapaipi yayo. Chechitatu chekupedzisira ndechekuti patinenge tichiwana mvura iri kuuya kumatepi edu kudzimba inonosangana nemvura iyaya iri kuputika mumapaipi emasuweji. Zvinoreva kuti panozosvika imwe mvura mumapaipi edu inenge yachisangana nemvura iyaya inenge yaputiswa kubva kumapaipi anofamba netsvina.
Zvingadai zviri kuitwa ndezvipi kuti dambudziko iri rigadziriswe ripere?
Chokutanga ndechekuti tinoda kugadzirisa chimbi chimbi mapaipi edu ese anofamba nemvura dzekunwa. Togadzirisa chimbi chimbi mapaipi edu ese ano kana kuti pombi dzedu dzinofamba netsvina. Tokasira kuti patinenge takuenda kunogadzirisa uko kunobikwa mvura kuti izove yakanaka kuti ichizonwika, kowanikwa mishonga yemhando yepamusoro inoita kuti kana munhu achinwa mvura yacho asatange kurohwa nemunhuwi. Nokuti mvura yatinowana yemuHarare unotanga kurohwa nemunhuwi usati watomboisa kapu kana kuti grazi pamuromo.
Munokuona here iyo hurumende nevemakanzuru vacho vari kushandidzana zvakati siyane nezvaive kumakore apfuura kuti dambudziko iri rigone kugadzirisika?
Achiri mangwanani chaizvo kuti tingafungire kuti zvino tinofungira kuda urongwa hukaenda pamberi. Kurudziro yatinokwanisa kungoita iko zvino ndeyekuti urongwa hukaiswa papepa ngahutedzerwe. Tisatarise zvematongerwo enyika, matunhu anoumbwa nekubatana. Pfungwa dzinobva kumapato akasiyana-siyana ngadziremekedzwe. Pfungwa dzebato riri kutonga ngadziremekedzwe, dzounzwa pamwe chete dzese dzokurudzira kana kuvaka nyika yedu. Ngatiregei kutarisa kuti guta iri rine makanzuro akawanda, makanzela kana kuti makanzelas akawanda ari kubva kubato rakati. Aiwa, chatinoda ndechekuti pfungwa dzinonjere dzekuumba nyika yedu nyangwe dzikabva kune uyo ari kubato ramusingadi, ngatitarise unyanzvi huri panje kana unjere kana kuti wisdom iri mupfungwa dzo.
Vanga vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Organization kana kuti Zim Rights vaOK Machisa vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvino tomboenda kuna Mavelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tanga tiri kutarisa zviri kutaurwa nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pemusangano wakaitwa muNew York apo mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakasangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii pamusoro pemusangano uyu.
Nini ndonzi Mrs. Evelyn Tambo. And fara zvikuru nemeeting yataita takwanisa kuinteracta naPresident Munangagwa. Vanhu vanga vachikwanisa kuva open about real issues dziri kuaffecta nyika yedu yeZimbabwe. And also you could see even also kuti netimu yauya naPresident Munangagwa, they hopefully they'll be able to implement mamwe masuggestions it was raised. I'm glad that we decided to create a diaspora board. Ichakwanisa kupa vanhu access vari mudiaspora so that they can be of advice to the government and also avail themselves to offer my different skills. Avanavo, because we do have talented, educated Zimbabweans vari mudiaspora. Vane shungu yekuona nyika yedu ichibudirira.
Ndinonzi Frank Chatonda. Ndogara kuSouth Carolina ndakatama kubva kuno kuNew York but ndauya kuzoona president netimu yavo. Ndafunga kuti musangano uyu chinhu chakanaka sereke nokuti yanga iri kuti vanhu vazive kuti kuna president ane timu yake anoda kutaura nevanhu. Chandanyanyofara nacho ndechekuti vanhu vanga vachibvunzwa zvichemo zvavo kuti zvavanofunga kuti tigadzire ndezviti. Saka president ari kutaridza kuti munhu anoteerera acharamba achibvunza vanhu zvinodiwa kuita. Saka aye zvandifadza sitereki nokuti kunyika yedu iyi hazvina kumboitika. Mugabe waingouya kuno woenda kuHarlem woparidza wobuda tisingambobvunzi kana mubvunzo. Saka I think kuti change iyoyi tikagara tichiivaka ichakura ikufadza everyone.
Jimmy Nemwa, MDC, United States. Tasvikawo kuno kuNew York kunovo vanhu vari kutiwo vanga vachida kuingenja vapresident. Isusu tikati kuingenja vapresident hauzotaura zvaunenge uchida kutaura nokuti ukabvunza mabvunzo imomo zvinoipa. Tikati isu toda kuvayeuchidza. Havana kusarudzwa nevanhu asi kuti koti yavo yekubirira iyi ndoyakavaita president. Saka tavachivaradzwa kuti sitakajambuka kare navagwekwerere hatina kuzokwanisa hedu kutaura navo vamunangagwa but pane vanovachengetedza nevepati yavo vanenge vachivaudzawo kana kuti vanozotionawo pamasocial media.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Zvikwata zvenhabvu zvinoti FC Platinum nengezi Platinum Stars hazvichakodzeri kumirira nyika mu-2019 CAF Confederation Cup zvichitevera kubuda kwakaita zvikwata izvi muChibuku Super Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata izvi izvo zviri kutungamira makundano eCastle Lager Premier Soccer League zvakawira pasi makwikwi eChibuku Super Cup zvichitevera mitambo yekutanga yakatambwa mukupera kwesvondo. FC Platinum haichakodzera kumirira nyika mu-2019 CAF Confederation Cup mushure mekudamburwa pamusha 5-4 nechapungu ichiteverwa nengezi Platinum Stars iyo yakarohwa pamusha zvekare 5-4 neHerentals. Mitambo iyi yaive yapera iri mangange ndokuzoenda kumapenareti. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tondera Indiraya anotikwata chake chakatamba zvakanaka asi vakazorara panguva yakakosha.
Mutambo wangu wakanaka sikuru. Tatamba zvinonakidza. Changoneza chete ndechekuti hatina kuzokwanisa kuchengetedza kora tanga tawana. Asi ndafunga kuti pamwe tanga tatamba zvakanaka zvokuti tiwine game. Asi tazorara kumashure uku.
Asi Caps United, Dynamos neHighlanders dziri kukwikwidza zviri mutsindo mumukombe uyu kunyange hazvo vari kutatarika mumitambo yeleague. Dynamos iyo iri kurwisana nehondo yekubuda muPremier Soccer League yakafadza vateveri vayo nekukunda Blue Chiefs 1-0 nechibodzwa chakabva kuna Tawanda Macheke. Murairidzi weDimbare Lloyd Mtasa anoti vakomana vake vaive neshungu dzekuda kukunda.
Tanga tichikwanisa kuti mabhora edu akaenda kumberi, tanga tichikwanisa kuachengeta nepakati vanga vachiuya vachiita sei vachibatsira, but generally ndinoda kutaura kuti avakomana vese vanga vane shungu dzekuda kuhwina zuva ranhasi.
Capes United yave makota finali mushure mekurova ZPC Kariba 5-4 nemapenalty zvekare ichibatana neHighlanders iyo yakadamburawo yadha 2-1. Zvikwata izvi ziri kubatana neNichrat iyo yakarova Black Rhinos 2-1 neTriangle iyo yakabuditsa Shabani Mine 4-2 nemapenalty. Shabani neTriangle dzaive dzaita mangange 0-0 munguva yakatarwa. Zvikwata zvisere zvave makota final umu zvichakweshana kuitira kuti zvikwata zvina zvipinde mumasemifinal emakwikwi aya. Umo zvicharwisana semvumba kuitira kuti pabude shasha mbiri dzinopinda muchibuku Super Cup final iyo yakatarisirwa nevakawanda nemaziso matsvuku. Chikwata chichatora mukombe uyu chinowana zvuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora, uyezve chinobudirira kumirira nyika makwikwi e-2019 CAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Nakokambo kane mubvunzo, hanzi maona here bepa ranhasi? Have you seen today's paper? Kubva kuna mushakabvu Edwin Hammer tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyamina Standekile Mhlanga.